Isusu kampani yedu tinoita madeliveries. Tinodeliver zvinhu zvakati wandei wandei kune dzimba dzevanhu muZimbabwe mune Harare especially Bulawayo. Saka nekuti mota dzedu dzinenge dzichifamba famba kudhara tati tibatsire vamwe vedu vari kuda kupa. Pane zvipo zvakawanda zvinofanira kupiwa nekuti kune vanhu vari kune lot of need vari kuchinanya mani yenana mutare areas wee vaka affectwa necyclone idai. Saka isusu nemapata achiita mabasa edu nhasi tachiosotiregera vanhu achitifonera tokwanisa kufamba famba nemota dzedu tichionga zvinhu zvavo zvavari kuda kuti tipe vanhu. Saka vanhu vanga vachitipa magumbezi, chikafu, hembe dzavanga vasade nokuti zvinhu zvakadaro ndozviri kudiwa kuti vanhu vatise vabatsirikane nokuti vanhu vamwe vanhu vakarasikirwa nezvinhu zvese. Saka tachida kungoti maZimbabwe dzabatwa ne zvakaita sei Tupac tokwanisa kupowa vamwe vedu zvekupfeka, zvekudya, zvekufuga. Saka ndozvatachiita nhasi tachifamba famba tichikolekta magumbezi zvakangodaro daro. And tinotenda nokuti vanhu vari kupa stereke tiri kuona vanhu vakabatana.
Zvinhu izvi zvamuri kuunganidza munenge muchizoenda nazvo kupi? Uyezve hamusi kuona here vamwe vachida kuvhunza nenyaya dzemapato kana zvematongerwo enyika pakutakura zvinhu izvi?
Aiwa, isusu pakutakura kwatiri kuita tiri kungonoga kwese kwese. Hatina basa kuti uri mukristu, uri muMuslim kana kuti uMuhindu, uri weZanu, uri weMDC. Aiwa, hatina basa izvozvo. Nguva inoendeyo tiri kuda kuti tibatane tikwanise kubatsirana. And so far pakunhonga-nhonga kwatiri kuita zvinhu vanhu vese vari kungoitazvo vari kungotenda kuti maita basa mazotora vamwe vanenge varasikirwa nepetrol vamwe vanenge vasina vamwe vanenge vasina transport. Saka isu tingobatsirawo kuti tichesei tibatsire kuti tibvise zvinhu kudzimba dzevanhu toendesa kuHighlands Presbyterian ndokwa necollection center yevanhu vese vari kukolekta zvinhu. Tiri kukolekta tichisiya ipapo zvoparanidzwa zvoseparetwa zvoiswa pamatrucks. Matrucks acho mamwe anobva nhasi aenda achienda kwamutare nhasi kuHighlands nhasi. Saka vanhu vakawanda vari kupa insect ukatina kuHighlands President izvozvo kune rine queue hombe yevanhu vari kuda kupa. And zvinofadzawo kuti takuonawo queue muZimbabwe yevanhu vari kuda kupa kwete vanhu vari kutsvaga petrol.
Ungataure kukurudzira nyanya vechidiki vangada kuwanikwawo vachipa kuchiitiko ichi?
Munoziva pane vanhu vakawanda vanenge vane zvinhu zvemaodrop avo zvasakwane, zvimwe zvasade zvokudhara nese mamwe matresuit echikoro amusapfeke. Zvinhu zvakadaro zvinogona kutobatsira umwe munhu arasikirwa nezvinhu zvese mufungisa. Kana muchida kupa munogona kutifonera tinovazotora zvinhu zvacho toendesa kuHighlands Presbyterian. Kana muchikwanisa kuendesa mega zvinhu zvakangonaka futi chinsinda akati ndinoziva inini nemusoro wangu kune kuavhundeku one church behind Bonmashe munogona kusiya ipapo tomubva zvinhu kubva ipapo kana kuenda paHighlands Presbyterian pana Enterprise.